manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kuvateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikunguru 4/2017
makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti nezviri muchirongwa chedu chanhasi
Kuragiza kusafana iwe tombo mako hamuna upfu kwakuti unetofu isi tuti kusafa dai mari yanga ipinda musikulation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musikulation iwe tota tiona mari mapinda
Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika Robert Mugabe ava vakapa sangano reAfrican Union chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva iyo Zimbabwe iri kunetseka nekushaya mari.
Rimwe sangano revechidiki Mulawayo roita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yemabond notes.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nerimwe yavana kuzvitonga.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Veruzhinji vanoti havasi kufara nekupa African Union mari inoita miriyoni yemadhora kwakaitwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe nezuro. Panguva iyo mari iri kunetsa munyika. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
VaMugabe nezuro vakapa sangano rembatanidzwa wenyika dziri muAfrica yose reAfrican Union kana kuti AU mari inoita miriyoni remadhora ichashandiswa nesangano iri mukuita basa raro zvichitevera kutengeswa kwakaitwa mombe munyika. Kuti mari iyi iunganidzwe asi veruzhinji vakaita savaCharles Gwata avanogara mumusha weMelbourne muno muHarare vanoti zvanga zvisingakodzere kuti vaMugabe vape AU mari yakawanda kudai veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo munyika vaGwata vati dai mari iyi yakaiswa mumabhanga umo muri kushayikwa mari zuva nezuva zvaizobatsira kuti vanhu vasarare mumitsetse yekumabhanga vachitsvaga mari
Kuragiza kusafana iwe tombo mako hamuna upfu kwakuti unetofuti isi tuti kusafa dai mari yanga ipinda musikulation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musikulation iwe tota tiona mari mapinda ine zvichikuita makiu tamuka kuma 3 kunobata nhamba $50 zvozvo dai mari yanga ipinda musikulation
zvataurwa navaGwata zvatsinirwa navatonga emungwena vanogara mumusha weMaobra avo vati vaMugabe vanoziva kuti Zimbabwe haisi kuzoita sarudzo dziri pachena gore rinouya nokudaro vave kuda kugara vakatsindira mwena wemashingishingi
Mugabe vakanganisa vangabvisi 1 miriyoni zvinhu zvakaoma munyika kudai etofanira kutoshandiswa something zvekudevelopa nyika yake kwete kuendesa 1 miriyoni ku EU waruda protection against my elections at 2018
asa my biula masunda avanogara musha wedziva rase kwamuno muHarare vaudza studio 7 kuti danho rakatorwa navaMugabe idanho rakanaka chose amai masunda vati Zimbabwe inofanira kugara ichidzidzana zvakanaka nenyika dziri musangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe chete neAU kuitira kuti igozobatsirwawo painenge yave kuda rubatsiro sezvo vaMugabe vasingakwanise kudyidzana nenyika dziri kumavirira nepamusana pezvirango zvavakatemerwa
ndinoona zvakaitwa zvaitwa naPresident vedu vaMugabe chiri chinhu chakakosha chaizvo uye chakanaka because havakwanisi kudyidzana nedzimwe nyika dzekuwest sezvo vakapiwa masanctions kunana England nana America uko
zvataurwa namai masunda zvatsinirwa navakambioni ngorima vanogara musha weAvonlea muno muHarare vangorima vati vaMugabe munhuwo anofanira kugara aine zita rakanaka kumadzawira avo emuAfrica.
Ava mugabe vakagonesa zvisingaiti because dzimwe nyika dzinotibetserawo kana tava munguva yekutambudzika. Saka isusu tinofangwa kubetserawo Afrika ndedu inoi. Saka ndatenda zvangu nezvakaitwa navamugabe. Vamugabe vakagonesa chaizvo ipapo.
Asi vaFrancis Sivanda vanogara muHague Park muno muHarare vapokana nezvataurwa namai Masunda navangorima vachiti Zimbabwe nyika isingakoshese masangano ekunze anoibatsira. Vachiti zvakaitwa navamugabe izvi zvakafanana naamai vanogovera muvakidzani hupfu hwese, mhuri yavo yosara ichiziya nenzara.
That is utter nonsense completely. Now ripo ndekuti isusu pachezvedu we have got a lot of people outside in the rural areas who are actually hungry now right as we speak. But it is nezvi otozoona head of state achizopa African Union mari, whereas isusu pachezvedu madonors vari kwadzinga vari kuti hazvasi kuda kuti madonors ave achiparticipate munomu. They think kuti they are politically minded, whatever, they like got some interest in politics. But ozoona munhu achipa African Union a body that is rich already opa pa million, that is inini pachezvangu handisi kuona kuti zvinotobatsira nyika yedu in other way.
Vamugabe avo vaimbovesa chigaro weAfrican Union vakaudza musangano weAU uri kupindwa muguta guru reEthiopia reAddis Ababa nezuro kuti vakawana rubatsiro rwemombe idzi kubva kunhengo dzebato ravo reZANU-PF pamwe neveruzhinji idzo dzakazotengeswa kuti mari iyi izovepo. Kunyange hazvo pasina kutaurwa kuti mombe chaidzo dzakatengeswa kuti mari iyi iwanikwe ingani, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba raShembengegwi vakaudza bepanhau reHerald kuti mombe dzakatengeswa idzi zviuru nezviuru. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mombe zhinji dzakabviswa idzi imombe dzakatorwa varimi vachena. Panguva yakabvutwa mapurazi avo, varimi avo vakabuda mapurazi avo vasina chavakabata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo veruzhinji vari kuramba vachinetseka nekushaya mari mumabhanga, rimwe sangano revechidiki muBulawayo ratanga chirongwa chekuita ongororo yematambudziko akasiyana-siyana ari kusangana nevanhu nekuda kwekusashandiswa kwemabond notes munyika. Tinodzokorora nekuda kwekushandiswa kwemabond notes munyika. Mutoreri wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti chinangwa chavo ndechekuzoendesa tsvakurudzo yavo kubhanga guru renyika senzira yekuedza kubatsira kupedza matambudziko aya. Mukuru wesangano reYouth Economic Forum vafarika yamasiya mhuru vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuita tsvakurudzo pamusoro pematambudziko ari kutarisana neveruzhinji kubva mukushayikwa kuri kuita mari mumabhangi. Vamasiya mhuru vati vakazivisa veReserve Bank of Zimbabwe nezvechirongwa chavo vachiti zvakakosha kuti vanhu vese musoro pamwe chete mukuedza kuwana nzira dzekupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika.
Tinofanira kuti tione lasting solution to issue iyoyi. Saka tati isusu tinoda kupinda muvanhu. We are a think tank, hatiri kuti tizvifungire isusu. But tinoda kuti titange tambonzwa kuti vanhu vari kuti chii. Vanhu vataura zvavari kutaura. We will then come up ne document yetichazo compiler tichiendesa ku RBZ. But ayo RBZ zvatakambotaura zviya zviya taenda tataura nevanhu. Vanhu vari kuti nyaya iripo nde e. Then from there we are then hoping kuti maybe vanogadzira zvemutemo vanoona nezvenyaya idzodzi dzemari vachazotarisawo zviri kutaura vanhu and vozoona kuti vanobatsira sei.
Vamasiya mhuru avo vanoshandira imwe kambani hombe inogadzira nekutengesa mbatya vanoti vakatanga sangano reYouth Economic Forum nevamwe vavo gore rakapera nechinangwa chekupa vechidiki mikana yekuti vazive nezvemagariro evanhu uye nezveupfumi hukuwo sangano iri richishanda sechipangamazano munyaya idzi. Vachirenje mwoyo avo vanove nhengo yesangano reYouth Economic Forum vati senzira yekuita ongororo yavo vanenge vachitaura neveruzhinji vachivabvunza zvavari kusangana nazvo zuva nezuva mukutsvaga mari kumabhangi.
Vamwe vanhu vane masolutions vanhu vakanyarara vanhu vasiri kutaura. Vari kutaura tirikuvanzvawo asi toda kuti vamwe vataure tinzvo vamwe kuti vari kuti kudii tikaisa musoro pamwe chete munhu wese tinouyawo nemasolutions vari nani tichizviita murunyararo hazvisi zvedaka hazvisi zvekunetsana ayo kugadzirisana tichingotaura tichinzvanana
Vamwe vanoti kunze kwekunetseka kuwana mari mumabhangi mamwe matambudziko avatonzwa kubva kuvanhu munguva pfupi yavatanga chirongwa chavo anosanganisira kuti vakuru vakuru vemabhangi akasiyana siyana havataure nevanhu vachivatsanangurira zvizere pamusoro pedambudziko rekushomeka kwemari Vatiwo vakawanda vari kuchema nerekuti mukutsvaga mari kumabhangi vari kurasikirwa nenguva yakakura pamwe nemari shoma yavanenge vainayo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuABZ kana kusangana neBankers Association of Zimbabwe. Nyika yakatanga kushandisa mari yemabond notes munambudzi gore rapera mushure mekunge mukuru weABZ John Mangudya vati iyi yaive nzira yekubatsira kugadzirisa kushomeka kwemari yekunze munyika uye izvi zvaizoitika kwenguva pfupi. Vamangudya vakatiwo mabond notes akatadza kushanda zvakanaka vaizosiya basa vanhu munyika pavakabvunzwa kuti vanoda kuti mabond notes ashandiswe here kana kuti kwete vakawanda vakati kwete asi hurumende yakaenderera mberi nekunza mari iyi ichiti izvi zvaizobatsira pakushaikwa kwemari munyika ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava
Zvizvarwa zveAmerica nhasi zviri kupemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe nyika iyi yawana kuzvitonga kubva kuBritain uko kwakawanikwa musi wa4 chikunguru 1776 vanhu vanopemberera zuva iri nekuita mabiko pamwe nemitambo yakasiyana-siyana nyika yose mutungamiri weAmerica wechimakumi mana neshanu vaDonald Trump vari kutarisirwa kucherechedza zuva ranhasi iri nekuita mabiko pamuzinda wavo weWhite House Ayo vachadya nemhuri dzemauto vachizopedzisira nekuona mafireworks. VaTrump vatumirawo mashoko kuvana venyika yavo ekuvashuvira zuva rakanaka. Mapurisa mumaguta mazhinji ematunhu ose enyika anonzi akagadzirira zvakasimba kudzivirira njodzi dzingangoitika pazuva iri dzinosanganisira dzekurwiswa nevanopfurikidza mwero. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere vanoti chinoita kuti America ive nyika yakasiyana nedzimwe nyika hausi upfumi hwayo kwete asi kuti vanhu vayo avo vanogona kugarisana nevauye munyika yavo Dr. Dendere vanoti izvi zvinogona kuitwa nevana veZimbabwe kana hurumende yakazvipira kushanda nevanhu vose zvine jekerere Gatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro pezuva rekuzvitonga kweAmerica iri.
Ini nhasi ndanga ndichitoverenga zvakataurwa navaObama paIndependence yemakore maviri apfuura. Vakati chinoita kuti America ive nyika yakanaka isi kuti ine upfumi hwainawo hwakanyanyisa aiwa asi kuti vanhu vari munyika muno vazhinji vacho gore rimwe nerimwe pamwe chete maimmigrants nevakazvarirwa muno. Vanenge vachida kugadzirisa kuti demokrasi yavo irambe ichiva nyika yakanaka inobvumidza vanhu vavo kuti vabudirire inogadzirisa maopportunities ekuti vana vadiki vaonewo kuti upenyu hwavo hunenge hwakanaka vachikura saka rimwe nerimwe regore America yainocelebrate independence I think vanhu munyika muno vanenge vachionawo machanges akanaka ari kuitika Nyangwe dzimwe nguva vanhu vachiita kunge zvinhu zvisiri kunyangisa kuchinja hazvo.
Zvii zvamungati zvingatorwawo nevana veZimbabwe kana neZimbabwe zvinoitwa neAmerica kuti inge iri nyika yakagadzikana?
I think kuZimbabwe vanhu chavari kuda kunyangisa kuona kuti upenyu hwevanhu haufanirwi kuramba uchidzokera kumashure. Nokuti takutiona kuti patakanga tiri 1980 nepatava nhasi zviri kwazvo zvakanaka zvaitika asi vazhinji vedu vari kutambura. Ka tinenge tichitiwo dai hurumende yedu yaiedza kugadzirisa kuti vanhu vazhinji vawanike vachipinda mumiddle class kutambura kuve kushoma asiwo tinopembererawo kuzvitonga kwatinako nekuti kugara munyika yekuti vanhu munenge muchiitwa rusarura ganda hakunakidzi saka izvozvo tinozvikudzawo futi
touyawo panyaya yepatriotism tinonzwa vamwe vachiti zvisvaro zveAmerica zvinoda nyika yazvo zvakanyanya munoti iwe muchitarisawo nezimbabwe panyaya dzepatriotism
Ya, ipapo ndinobvumirana nevana ndisati ndamboona vanhu vanonyanyisa kubva vafara kuda nyika yavo zvakanyanyisa. Asiwo papatriotism ndinoti kubva zvatakaona last year vanhu vachifamba vakatakura mureza weZimbabwe, ndinoona kunge maZimbabweans akawedzera rudo kunyika yavo. I think tikusvikako.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College, Dr. Chipo Dendere vari parunare kuMassachusetts muno maAmerica neStudio 7.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065. Ne 15460 kilohertz ba shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
North Korea inoti yabudirira kuparura chirongwa chechombo chayo chinokwanisa kusvika kune dzimwe nyika. Chiitiko chinove chikuru kwazvo muurongwa weNorth Korea wekukwidziridza zvombo zvayo zvenyukiya. Zvinoitika kunyangazvo paine yambiro dzekuti isiyane nazvo dziri kubva pasi rose. Chombo icho chakandwa kubva panhandare iri pedyo nemugano wenyika iyi neChina uri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva, chadonhera muJapan muchiitiko charovesa hana vezvematongerwo enyika muJapan uye kuburitsa pachena kukundikana kweChina kutarisisa North Korea.
Vamwe vakuru muhurumende vanoti hurumende yave kuda kuedza kudzora dhora remunyika zvishoma nezvishoma mushure mekunge governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vari kuedza kuita dzimwe hurukuro nebhanga reAfriExim Bank rine muzinda kuEgypt kuti vakwerete imwe mari yekuedzera pamadhora mazana maviri yemabond notes ari kutenderera munyika pari zvino. Mutungamiri webhanga reAfriExim Bank vaBenedict Orama vakaudza vatori venhau kuKigali, Rwanda kuti vakagadzirira kushanda neZimbabwe. Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi hadzina kuwirirana kuti kuda kuwedzera mari yemabond notes kungabatsira here. Pavakaparura mari yemabond notes mukupera kwegore rapera, Dr. Mangudya vakati iyi yainge isiri mari asi kuti zvainge zvakangonangana nekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kana kuti export incentive. Vanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vaMangudya havasi kutaurira nyika chokwadi pamashandiro emabond notes.
Dano iri riri kuratidza kuti pavakataura musi wa 4 May 2016 vachiti varungoita a temporal instrument inonzi mabond note in the form of an export incentive inenge isiri mari kwaive kunyepa. Zvaku izvi nokuti zviri kuprova zvataitaura paya kuti iyi mari inenge ya permanent.
Vabiti vanotiwo chiri kupa kuti mari ishaikwe mumabhanga inyaya yekuti hurumende iri kungokwereta mari asi isingakwanise kuidzosera.
Kune dzimwe nyika kana uchikwereta unokwereta kuti uvake mugwagwa, unokwereta kuti uvake madhemu, unokwereta kuti uvake mapower stations, because future generations will use mugwagwa, will use national railways, will use magetsi. So unenge usina kuprejudisa mafuture generations, asi apa tadzoka kuti taita mazitsotsi.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira nyaya dzedzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano.
Harisi danho rakanaka. Petakatanga bond note, vaMangudya vakati mari bond note vari kuiunza nokuti vada kudzivirira kubuda kwemari kunze kwenyika. Kutaura kuno, bond note riri kutengeswa kuJohannesburg, bond note riri kutengeswa kuBotswana, Zambia, Mozambique. Kana uchiuya kuZimbabwe unopiwa bond note kuti heyo mari yako urikuenda kumusha ende unoshandisa bond note. Bond note rako tokanganisa kuti mari ipinde muZimbabwe nekuti dai pasina bond note pakadai pasina mari iri kubatwa ichiri kunze kuti igare kuvanhu ichitrade bond note. Bond note takaitaura kuti yafana nelipitikiriswa padachika kuti rinake, harisi rakanaka dachika.
Dr. Mugano vayambirawo kuti kuda kungodhinda mari kuchazokonzera matambudziko makukutu kunyika.
Asi usakanganwa kuti vachinamasa vakadya $4.4 billion. Yanga iri mabhenge vaitengesa matreasure bills. Gomba rakacherwa nevachinamasa. Saka ima isa 400 mero mugomba imomo aungarizadzika. Fanda $4.4 billion kuti idzoke bhenge mumabhenge. Iri rakatorwa nevachinamasa vabhadhara masararies. Ende varingoramba vachingotora kuti ari kuno kumureserve bhenge mune $1 billion. Tiona magwara abuda nereserve bhenge. overdraft yakadziwa nehurument saka inochinja sei dambudziko remare
asi imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri wesangano reemployers confederation of zimbabwe vakalisto jokonya vanoti kuwedzera mari yemabond notes kunogona kubatsira nyika
I think bond note mawira yakaita it was very well accepted Milan yasenza zvakanaka ikabatsira zvakanaka but namo iripo ndiye kungoti 200 million yanga irimo haisi enough kuti rambe ichingotenderera munyika of course haisi yoyose inoramba irimo unowana pana vamwe vanonunzwa tinzwa dzinotorawo mari dzichibuda nadzo kunze vachinoita zvakanaka I think zvinhu zvatova long overdue zvokuti de vaipamidzira kana kusvika half a billion zvinotoita nani
Zimbabwe yakatanga kushandisa dora rekuAmerica nedzimwe mari dzakaita serand, pound, yuan nedzimwe mushure mekunge dora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vasateerere zvinotaurwa nedzimwe nhengo dzebato raure ZANU-PF uye muhurumende zvokuti chirongwa chemagutsa checommand agriculture chakaipa. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamatura eGrain Marketing Board GMB muLions Den pedyo nechinoi vamunangagwa vati vanhu havafanirwi kukoshesa mashoko evanhu vanochiropodza chirongwa chemagutsa. Vamunangagwa vati chibage chemagutsa chinoramba chichingokura varimi vachingokohwa vachiendesa kuGMB vane mashavi ekuchoropodza vachingotaura. Vamunangagwa vati kunyange vamwe vevanochoropodza chirongwa ichi vakati chirongwa chakaipisisa vanofara nekuti mutungamiri wenyu nyika vaRobert Mugabe vakati chirongwa chakanakisisa
chibagwe chinomokura chichingokura chigokohwewa chigoya kujeri vachingotaura saka mutemei chibagwe chemumunda muka tagura chimupepa pane vakati iagri culture beautiful culture saka handene tiite zvinhu zvinotibatsira semhuri hapana munhu wani angati anogona kusva zvose ndizvi
vamunangagwa vayambira vanoba chibage pamwe nevose vanoda kupiringisha chirongwa chemagutsa kuti vanofira mujeri
zvino tikawana mwana wezimbabwe anopingendare nyaya iyi tokuita sei tina
musozi anonzi meja general retired zimundi
nemukuru wamajenda aita musoja
zimundi ndiye anochengeta majeri
kana wapindendare unenge watofunga kundoda kuinda kwavazimundi
vakapano bata chigaro chegurukota rezvekurima vadouglas mumbeshora vachoropodza kuita kwevashandi vegmb avo vari kunzi vari kuramba chibage chevarimi vachiti chichiri chinyoro asi chibage chimwe chete chinozobvumwa kana chaenda nevanotenga chibage vakazvimiririra avo vari kutenga chibage pedyo nematura egmb
wapana kunhu chinemwe chakondendi yakakura chikaenda apa ubatungaura pa 200 meters away wotengesa kumakoronyera aya ndii makoronyera ari kuyaunaishazvinopinda pamba chete mamwe macomplains atiri kunzwa ati tida kuti zviri kupamiswa sezvo mamwe maadvisions euori honorable vice president zvanzi mamwe matraka akasvika akabhadhara $100 achapinda mukiu yekuendesa kumoisa testing vaakutonzivadrive
munyori mubazi rezvekurima varingson chitsiko vazivisa varimi kuti vanofanirwa kupiwa mari zvikamu makumi maviri kubva muzana pavanenge vaendesa chibage chavo kugmb imwe yacho vozopuhwa mukati memavhiki maviri kunyange hurumende iri kuridza hwamanda ichiti chirongwa chemagutsa chiri kubudirira musangano wanhasi wekuda kuona zviri kunyatsoitika kumatura egmb waratidza kuti pane zvipingamupinyi zvakawanda zvinosanganisira uori hwevashandi vegmb kushayikwa kwemotokari dzinotakura chibage kuenda kugmb uye kusabhadharwa kwevarimi nenguva ndakamirira studio 7 mulions den ndini ata achiguriwa
Mm-hmm. Masangano vechidiki ari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekurudzira vechidiki munyika kuti vanyorose kuitira kuti vagokwanisa kuvhota muzarudzo dza 2018. Vadzidzi vezvikoro zvepamusoro-soro vakaparura urongwa hwekukurudzira vadzidzi kuti vanovhota svondo rapera pasi pechirongwa chehashtag mudzidzi vhota. Tungamiri ngomo weStudio 7. Abata vaItai Machakaire vesangano reZimbabwe yadzoka avanoti vari kufara nekuzvipira kwevechidiki ava kuvhota gore rinouya.
Tikaona wechidiki wemuzvikoro zvepamusoro ava wapindira munyaya iyi, tinobva tanyatsotanga kuona kuti wavhurika pfungwa, wakunyatsa kuona uye zvinotikoshera kuti mumusarudzo dzakati wandei dzatakaita mumashurumo wechidiki wanenge nguva tisina tariro, vasina chiwimbo nekupinda musarudzo. Saka kupinda kwavo nekukurudzirana uku kunonyatsotiratidza pachena kuti vanenge vaakuona kuti zvine pundutso.
Mukufamba kwenyu muchikurukura nevechidiki apa, mungati here mune chivimbo muri kugutsikana kuti vachange vachivhota neuwandu hwavo?
Chokwadi, chiripo ndechekunyatsoti vechidiki vari kunyatsoona kuti mamiriro aita nyika atsitsirira ivo kunyanya kudarika kutsitsirira kwaita wabve zero. Saka tiri kunyatsoona chaizvo chaizvo kuti wechidiki vari kunyatsoona kuti vakasapindira munyaya iyi hakuna kureba kwavanogona kuenda, nekuti hapana remangwana rakanyatsojeka retiri kuzva vari kuura vavakutanga ivo kuona, zvichibva kune zvavari kutitaurira isu mukukurukura kwetiri kuita navo netiri kufamba.
Pane zvimhingamupini zvamuri kusangana nazvo here?
Ndingati isusu seZimbabwe yadzoka muitiro wetiri kuita hatisati hedu tati tasangana nechetingati chimhingamupini, nekuti tiri kutarisana nemunhu ari kurwadziwa nemamiriro akaita zvinhu. Kusangana nevechidiki vari mumamiriro ezvinhu ari kurwadza. Saka ivavo ndo vetiri kunyanya kuenda tichinotaura navo, takanangana navo tichishandisa nzira dzisinganyanyoonekwi zvadzo nevanotirwisa wezano vari kuti vatikanganise pane pezvisiti.
Vaitai Machakaire ndive sangano reZimbabwe yadzoka vanga vachitaura nantungamiri ngomo weStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwa nemasangano evechidiki mukukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001202465 0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni tungamiri ngomo.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakapa sangano reAfrican Union chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva iyo Zimbabwe iri kunetseka nekushayiwa mari.
Rimwe sangano revechidiki muBulawayo roita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yemabond notes mumabhanga.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe yaona kuzvitonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro dzemazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika tisenda ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 4 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF letheswa icala lokwethusela abantu lokubalela ukuba baye emhlanganweni yamanye amabandla ezombusazwe.
Akusadingi ukukhunjuzwa kontanga. I think sebebonile ukuthi kuyisikhathi esifanele ukuthi bavote ukuthi bahambe beyeregista ukuthi besebenzele ikusasa labo. We are working talent. Engingakusho we are working talent even nasema-university, Polytechnique, NASI and then MSU.
Inhlanganiso ezimele abasakhulayo ziyaqhubeka ngomkhankaso wazo wokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ngobunengi ukuyavota kukhetho lomnyaka ozayo. Abantu belemelika lamuhla bajabulela ukuthola kwaleli lizwe inkululeko embusweni weleBhilitane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF letheswa icala lokwethusela abantu lokubalela ukuba baye emhlanganweni yamanye amabandla ezombusazwe eCholocho, njalo abenza lesi sihluku babikwa kuyizakhamizi ezaziwayo zisebenzelana lelunga leziphathamandla zebandla elibusayo. Unompumelelo Moyo sipha loludaba ngokugcweleyo eseCholocho.
Imbiko le ivele emhlanganweni obizwe libandla lezaphu emakhaza lapho abantu bebesethuselwa betshelwa ukuba bengayi kulomhlangano. Izakhamizi zemakhaza zithi kulondoda owaziwayo osebenzelana lelunga ledale leCholocho South okade ehamba esethusela ukuthi abantu abazangena lomhlangano bazavalelwa phandle kohlelo lokutholisa abantu ukudla. Usobhuku wemakhaza umnumzana Sikeleto Mkhwananzi uthe ibandla elibusayo limcala ngokwamukela amalunga ebandla lezaphu emzini wakhe bethi usengumthengisi.
Bathe bona igama elikhulu bathe bona mina sengimthengisi, sengithengisizana mina senguwane senguwezaphu. Ikho lokhu ngathi naye angifica ukuthi hhayi ngivele abasambhisango. Ukunuza ngokuthi bathi bona mina ngalingenise ngangeniselani izaphu lapho futhi mina sengizenza bani lapho esigodini kathi usebhuku omkhulu womagaza.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kubandla lezaphu eCholocho unkosikazi Phayina Khuphe uthe kuyadanisa ukuba ngensuku zalamuhla lokhe kusaselabantu abaziwayo esigabeni abahlukuluza abanye ngokuthi basekela amanye amabandla.
Nami ngomunye wababevela kudala ngayitenti yakuzakuyela lindawo ngathola ukuthi kuthiwa omama bayethuselwa kuleyi ndawo bayesaba ukukhuluma ukuthi abafuni abangakufuniyo. Ngiyafisa ukuthi omama bonke ngaba babanesindi sokuba bazikhulule kuthi njengoba siya ku-election ka-2018 kuyenaloyo mnyaka ozayo sibone ukuba siyathatha abantwana bethu sihambe siyovota sikhiphe izanu. Angesabi ukuthi izanu siyikhiphe nasingesaba singethuselwa. Ukhulu sekhulile
mtshenisenindlela. umongameli webutho lezitra Veterans Trust umnumzana Benny Ncube uthe ukuncindezelwa emhlubuleni weMandebeleni kuphambili njalo kwenziwa libandla elibusayo ethi njengebutho elakhulula ilizwe abasoke bavume abantu behlukuluzwa. Obona ngezamasiko kubandla lezaphu umnumzana Cosmas Zenzo Mafu uthe labo abethusela abantu bachitha isikhathi ngoba kukhetho oluzayo amabandla aphikisayo ayakuya kukhetho eyimbuma ethi labo abahlukuluza abantu bazaswela umlindi wokucatsha ngo 2018.
Umumo lo ukhona phakathi kwenu yabona ababala yamaphephandaba nabalalela amawayilesi yes ukuthi kunento okuthiwa yikubambana kwamabandla ehlukeneyo kwezepolitiki ama-opposition party. Kuliqiniso lokho ngilapha namhlanje esigabeni semakhaza ukuthi ngizefakaza ukuthi ubukhokeli bezaphu buthunywe libandla buphathekile buphakathi kwenkulumo lezo.
Amabandla ezombusazwe eZimbabwe aseqalile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo lo manje abantu besesabela udlakela oluvame ukubangelwa libandla elibusayo. Iningi labantu lokhe lilinde ukubhalisa ukuvota ngaphansi kohlelo olutsha lwemitshina yangalezi insuku eye-biometric voter registration i-BVR. Emakhaza bathe abasoke bavumela ukuhlukuluzwa kuyiwa ekhethweni kumnyaka ozayo ngoba umuntu oyethusela abanye bayamazi njalo bazambophisa. Ngimele iStudio 7 isecholotsho emakhaza ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba lezokhetho. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wazo wokukhuthaza untanga ukuthi babhalise ngobunengi ukuze bayevota kukhetho lomnyaka ozayo. Abafundi bezikolo zemfundo yaphezulu labo bangene kumkhankaso lo ngeviki edluleyo phansi kwesihloko esithi Mudzidzi Vota Sifundi Vota. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
As long the time has come ukuthi kube le voter registration, we'll make sure ukuthi intanga wonke ozelwe from 1997 ngoMay uyahamba isiya register as a voter because we are eligible to vote. And nxa sihamba emaphandleni kakhulu nanapha emadolobheni iwumsebenzi omuhle esiwenzayo oyemukelwa ngomntanga. Ngikhumbula nje amalanga adlulileyo isebhulawayo bengixoxisana nomntanga nje benatha utshwala. Ngibabuza nje ukuthi kanti bafowethu libananatha utshwala lithini ngesimo esenzakalayo. Nkomo akusadingi kukhunjuzwa omntanga. I think sebebonile ukuthi kuyisikhathi esifanele ukuthi bavote ukuthi bahambe beyeregister ukuthi besebenzele ikusasa labo. We are working tirelessly. Engingakutsho ukuthi we are working tirelessly even nasema-university, polytechnic, NUST, and then NSU, and then nalapho Teachers College. Bakhona untanga esilabo ku-organization yethu abakhuthaza abanye ontanga abasema-university ukuthi labe ngabantu abaphatheka kulolu ukhetho oluzayo.
Bayathembisa yini ukuthi bazabhalisa bavote ngobunengi? Injalo bethembisa benjalo nxa ukuthi bayathembisa, bakhona yini abathi bazavotela ibandla lezanu-P F? Bakhona abathi bazavotela amabandla aphikisayo?
Akula ntanga kachesu who is prepared to vote for iZANU-PF. Ngifuna ukutshela iqiniso lokho kusobala Nkomo. Akula ntanga who is prepared to vote iZANU-PF. Nginanzelele ehlanganweni wabontanga okwenziwa emudeni emdala ngathi sezwa iZANU-PF.
kuthi ngisile kakhulu ukuthi ngesikhathi uPresident kade ekhuluma uNgabe ontanga baqalisa ukushayela ingoma ekade iopposite of what the president was addressing to. So kutshengisele ukuthi ontanga kabasenasifiso.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nyoni owenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe obexoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Lionel Dineka obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamuhla. Umuyi ufe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanye njalo ubekwe eplazini likayise eGwanda. Abakhulume emngcwabeni kaDineka abagoqela umnumzana Thandeko Zintimkandla yena owake waba ngumeya wedolobho leGwanda laye bachaze umuyi njengendoda ebezimisele kakhulu kumzabalazo wombusaso wembusazwe kaZulu. Abantu belemelika lamhla bajabulile ukuthola bajabulele ukuthola kwalelo lizwe inkululeko elaliphansi kombuso weBhilitani. Ngaleli langa izalwane zeMelika zithatha leli thuba ukuthi zihloniphe ukwenziwa yilabo abaletha uzibuse abagoqela umnumzana Thomas Jefferson waloba isivumelwano se-Declaration of Independence. Isivumelwano lesi sathathelwa phezulu inhlanganiso ye-Continental Congress eyathi uZulu wayengcindezelwe okumangalisayo yiBhilitani. Ngesikhatshana amalunga e-Continental Congress angamachumi amahlanu lasithupha i-56 ahlala phansi avumelana ukuthi eMelika lithethe nyathelo elihle ukuba uZulu aphume embusweni weBhilitane. Lamhlanje uZulu uthakazelela ilanga leli ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela umlilo ovuthayo othiwe ngemfanelo obizwa kuthiwa ngama-fireworks. Kuzokuba njalo ukuhlangana kwemuli ezihamba-hamba indawo ezitshiyeneyo lokunye okunjalo. Kambe leli langa liyafana yini lokuthakazelela uzibuse weZimbabwe? Umnumzana Jerry Dumane sizalwane seZimbabwe esihlala ePhiladelphia uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Ima ukhangele kahle uzibuse labaMelika ngibona ngathi kule gama abelithi patriotism or patriotic ngiyibona ngathi abelungu ababajabulela kakhulu independence wabo babambene ilanga njalo abantu abathakazelela ukuhlanganisa imuli lokuthatha isikhathi nje ukucabanga ukuthi kanti sifike njani lapha esikhona ngobani kumele sibabone. So kulalawa engathi ngama similarities masikhangela kithi eZimbabwe, yes siyathokoza sibili sikhuluma ngalaba abahamba balwela ilizwe siyababonga, but masikhangele ngapha indlela abathokoza ngakhona abaselebrate ngakhona kulo mehluko nje kancane. Ngibona ngathi ngapha nje mangikhangele kungcono igama leli ngisebenzisa ngoba ngibona ngathi ilizwe libambile abantu bahlangene njalo lesizathu sokuhlangana sikhona basijabulela siyadliwa kulala sort of my fireworks wonke umuntu imuli zonke abantu bahlangana baphuma ngaphandle bejabule.
Nxa sikhangeleke eZimbabwe-ke eZimbabwe kume njani?
Ayi masikhangeleke eZimbabwe ngibona ngathi abantu abasabambananga abantu abasaboni ukuthi kanti ilizwe salilwelani abantu abahleli kabuhlungu abantu abathokozanga abantu sebefisa lokuphuma elizweni. So konke lokhu sokuhlangene kwenza ukuthi abantu bengathi nje badatshukele ngoba uthokoza kusabonakali njalo ke kuwe nje umehluko ngibona, but I guess from a standpoint yalaba ababusayo yibo kuyabo ku-right konke okuhlangene, but abantu emphakathini hayi abathokozanga babantu.
Hello ke ngumnumzana Jerry Dumane isizalwane seZimbabwe esihlala ePhiladelphia ngapha kweleMelika ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le ePhiladelphia. ku live talk lamhla kuhlelo lwabatha already connection sixoxa ngenkuthazo enziwa ngabatha yokubhalisa ukuvota ngasikhathi sinye ilizwe lemelika lithakazelela uzivuse siqathanisa kwenziwa ngabatha kwezombusazwe emazweni omabili. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Germany abikwa eqinisa ezomvikela edolobheni leHamburg lapho okwenzelwa khona umhlangano wamazwe athuthukileyo owe G20 Summit ngempelaviki. Lumhlangano okhangelelwe ukuba lokufuthelana ngoba umongameli Donald Trump wele Melika lomkhokheli wele Germany uChancellor Angela Merkel bengavumelani uzibopho zokuthengiselana kanye lezokuphathwa kwenguquko yomkhathi. Ele Russia lele China asevumelane ukuthi kumele ele North Korea lijeziswe ngemva kokulinga njalo isikhali sayo semissile lokuqhubeka ngenhlelo zalo zenuclear lokho kubikwe ngumongameli Vladimir Putin wele Russia. Lamhla kuhlelo lwezenotho ekuqhubekeni kokusilela kwemali emabhanga inhlanganiso yabasakhulayo ebona ngezenotho eye Youth Economic Forum ithi isiyenze ucwaningo oluhlaziya indubo eziphathelane lokugcwala kwabantu emabhanga bedinga imali. Linhlanganiso ithi uZulu uthwele kanzima emabhanga lapho aselala khona, achone khona, kungela zambuzi, amanzi okunatha lokunye okunenginengi njalo leziphathamandla zemabhanga zikhanya zingaphathisi muntu. Sixoxe lomqoqi wenhlelo zenhlanganiso le umnumzana Farai Masia Muru othi lokhu besaqoqa impumela yocwaningo lwabo.
Ngiqala ngokuthi thina sibizwa ukuthiwa si-Youth Empowerment Forum, ngokwethu siyi-think tank angithi. Esikwenzileyo ukuthi sikhangelile ukuthi abantu balohlupho lokuthi bathole imali angithi, lento nje abahlangana lazo nxa besiyadinga imali yona leyo. And then into esiyitholeyo ukuthi sesihamba sibuza imibuzo efana lokuthi lapho abadinga khona imali leyi ngisithi emabhanga ngabantu yini abayenelisa ukuncedwa ngezambuzi njengoba babelanda ibhenki bethu bezodinga imali betshona bemile khonapho. Angithi bancedwa yini ngezambuzi labo ukuthi nxa sebephathekile ibhanga liyabasiza kwakuqala. Okwesibili kwaba yikuthi nxa bemile khonaphana njengesikhathi lesi esikizokuyagodola bathola yini lapho kokucatshiswa yini yilaba abantu abawalandela ukuthi bazobanika imali. Okwesithathu sakhayela i-security consent bavukela abantu laba ekuseni melani namabhenki. Ibhenki layo iyabanakanela yini ukuthi bonke abantu laba njengoba bebuya amabhenki abo banakane bakhangelwe yini ukuthi laba baphanjaniswa yini ngotsotsi. Basically yinto esikade sizikhangele sakhondasa ke sasingena ngama-questions lawa ebantwini sadinga i-information yethu le sithe ngokuyithola sasesiyihlanganisa ngasekafiki ku-conclusion yokuthi sithi singanika i-summary yokuthi sithi okay yikho lokhu esikunjani esikutholile. Safuna ukuthi sikhangele sihlalele phansi information njengoba ibidingwa ngabantu abaningi abathiyeniyo sikhangele sisho ukuthi hayi i-conclusion abantu abafike kuyo abaningi abakhala ngalokhu ngendaba leyo mali.
Manje lijonge ukuthi nxa selitholile laqeda konke elikwenzayo uZulu uzafinyelela njani i-information yona le?
Ukuthi uZulu uzayithola njani? Thina abantu esikhuluma labo esibonisana esikhangelela ukuthi sikhulumisane labo yibo abona laba abamabhanga yibo abantu esikhangelela ukuthi sikhulumisane labo ukuthi bona basiphe bona ukuthi bona njengoba thina sithole lokho engxe mhlawumbe kabakwazi njengomphakathi singakwanisa ukusola sithi amabhanga leyo nto bayayazi kodwa engxe bengayazi. senze ukuthi kube betsengisele labo bephume egcinde hayi into le umbe bayazi kumbe kabanjani kumbe kabayazi bona ibaba beza kutsho labo bekuthengisile njengoba thina sebesesiyiphumisile indaba I mean like ama conclusion omphakathi.
Kodwa khona ngokubona kwenu kunjani lapha emabhanga ikakhulu khona ukuthi abantu bayalala emabhanga ngabanye ngabatshona khona likubone njalo kuthole kungumomja
into nje ukuthi amalanga angikhona eqinisweni akafani kwesinye isikhathi ama-cues lawa awatholi kwesinye isikhathi awathola thina nje sibe silesicelo nje emabhangeni esokuthi ungabe bengenelisa ukuthi at least benika abantu ama-lump sum singathi ngelanga ngelanga bethi bona bathi bale-cash limit ye-$50 why bengahlanganisi imali yona leyana kumbe ngeziki benika abantu i-lump sum ukwenzela ukuthi labo bengabi kungabi lama-bank fees amade one two kungastrain ama-social relation.
Nxa usithi kungastrain ama-social relation uthini kahle kahle
ngisho nje khona ukuthi kanti datesomakhelwane phela abasadlisani kuhle ngokuthi uyabuza ukweleda imali namhla i-50 cents ukuthi ngicele i-50 cents ngeke ngiyedrobheni ngiyadinga imali uphenduke usugagasa suthi angiyitholanga kusasuyenze njalo awuyitholanga lapha senzela ukuthi uZulu enelise ukuhlalisana kuhle sikwanise nje ukuthi nje sihlalisane singahlutshwa ngezinye izinto ubona abamabhanga benganika esithi ngama-official statements kuba lula emuntwini wonke ukuthi ekwazi i-position yesimo semali le.
Kodwa ngokubona kwenu udubo lolu luseduze yini ukuthi luzaphela kumbe ludubo oluzaqhela sibona umnyaka usiyaphela sokulama-bonus sokukubi kakhulu.
Ngathi ngumsebenzi kaZulu singakafiki kundaba ye-bonus umsebenzi wokuzikaZulu ukuthi uZulu siphathiseni sonke singela kubandlululana singasebenzisi ukuthi fombe ipolitiki hayi sibonisane ukuthi siqeda udubo ngoba udubo alukho emzini womuntu oyedwa lusemzini womuntu wonke alubandlululanga udubo lolu.
Lo-ke ngumnumzana Farai Masia Muru umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-Youth Economic Empowerment Forum obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Owake waba ngumsekeli wenhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano omnumzana Arthur Mutambara usethule ugwalo olulesihloko esithi In Search of the Elusive Zimbabwean Dream kusitsho ukuzingela iZimbabwe elokhu isala ukutholakala. Lokhu ngokwesibili ukuba uMtambara ethule lolu gwalo aqala walethula ngeviki edluleyo eHarare. UMtambara utshele izikhwichamfundo izifundiswa abezombusazwe lezalane zeZimbabwe ebezisembuthanweni wokwethula lolu gwalo eJohannesburg ukuthi injongo yalolu gwalo yikwethula amaqhinga angasetshenziswa ukufeza amaphupho abantu ababelawo ngeZimbabwe ngesikhathi ithola uzibuse. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho isiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugwalo lwakhe lolu olamakhasi edlula amakhulu amabili 249 pages, umnumzana Mtambara uzibuza iziphendula ngokuthi yaya ngaphi iZimbabwe eyalwelwa ngabaningi izinkulungwane zalahlekelwa zimpilo. Uveza ubunono beZimbabwe ngo-1980 ngomnotho, inala kanye le mali okwakugxozisa omakhelwane indenda. Umtambara ke uthi umbuzo omkhulu ukuthi latshotshwa ngubani leli phupho.
What is the Zimbabwean dream? Peace, stability, equality, freedom.
Lithini iphupho leZimbabwe? Ukuthula, ukuhlaliseka, ukulingana, inkululeko, umbuso okhululekileyo onakakela wonke umuntu. Kulokuthula yini phakathi kwakho lomakhelwane? Kulokuthula yini elizweni? Awubatshayi yini abawamanye amabandla? Inkululeko kufanele ikholiswe nguye wonke umuntu.
Lolu gwalo lulandisa njalo ngosekonakele lubuye luqakathekise ukuthi sekuyisikhathi sokuyalidinga leli phupho leZimbabwe kawonke wonke umnotho lezombusazwe okusiza wonke umuntu.
Inclusive economic growth, inclusive
umnotho welizwe owabelanwa ngokulinganayo, impumelelo yakhe wonke umuntu eZimbabwe konke lokhu asikakuboni. Eminyakeni yakuqala kazibuse kwangena igugurawundi, eminyakeni esisanda kwedlula kiyo amabandla aphikisayo adliswa imbuya ngoluthi. abantu abalalo ilungelo lokwethula imbono lokubuthana. Mbuso wakhona ngowabalutshwana, intuthuko yakhona ngencosana.
Umnumzana Mtambara uqhubeka kulolu gwalo elandisa imbali yosendo lwakhe, akhulume njalo ngempilo yakhe esasengumfundi kuze kube ngesikhathi esengumsekeli kamkhokheli kahulumende, uhulumende omanyano. Lolu gwalo soluthole kunconywa kakhulu izifundiswa labantukazana. Umkhokheli we-University of Johannesburg uSiqamfundo Tshilidzi Morwala uthi ugwalo lolu lukhombisa khona ukuthi uMtambara unesiphiwo sokukhokhela.
And I know you are going to be appointed as
Ngiyakwazi ukuthi uzaphiwa inhlonipho yokuba ngumbalisi ohloniphekayo e-University of Johannesburg. Omunye wemisebenzi emikhulu esiza kupha yona yikukhokhela ezinye inkokheli zethu. Sikukhokhele singene kuntuthuko enkulu eyesine.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthuma Moere yena uthi kuqakathekile ukuthi sande isifiso sokuloba eZimbabwe ukuze imbali yokwenzakalayo ingalahleki.
We need to celebrate Arthur for writing because some of
kufanele simtshayele izandla uArthur ngokubhala ngoba iningi lendaba zethu ziphelela engqondweni. Iningi lamangcwaba lithwele indaba ezinkulu ezingakhulunywanga eziveza ukuthi singobani, sivelaphi njalo siyapi.
Le yinto ayigcizelelwa njalo nguye umnumzana Mtambala yena othi isizwe esingelamkhuba ukuloba nokubala sizajabalala ngoba iningi lempendulo zokuhluphayo zitholakala ekubaleni. Ngesithulu 7 Johannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lamhla linanza uzibuse. Mhlaka 2 ngoNtulikazi 1776, inhlanganiso yeContinental Congress yathatha isinqumo sokuthi ilizwe lemelika libe lozibuse. Ngensuku ezimbili ezalandelayo, ababemele izabelo ezilijumi lantathu ezazibuswa yiBrithani zamukela isinqumo sikazibuse esalotshwa nguThomas Jefferson. Elemelika lathatha isinqumo lesi ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu lempilo yabantu njalo kube nenhlalakahle. UJefferson wakubeka sobala ukuthi kulamalungelo okungamelanga aphiwe abantu nguhulumende ngoba ngamalungelo abazalwa lawo. Amalungelo la akumelanga ukuthi uhulumende adlale ngawo. UJefferson waphinda wakubeka sobala ukuba kulungile ukwenza umvukela wokuzikhulula nxa abantu bencindezelwe okumangalisayo. Ngakho-ke elemelika lithi kwakulungile kakhulu ukuthi abantu bazikhulule embusweni welizwe leBrithani. Elemelika lithi kwakungela ndlela abantu abebengawuvikela umvukela lo ngoba kwakumele balwisane lokuncindezelwa okwakubenza ukuthi babe ngabantukazana. Abaloba isivumelwano sikazibuse se-Declaration of Independence abebengamajumi amahlanu lasithupha 56 benza lokhu bekwazi ukuthi bengagwetshelwa ukulengiswa nguhulumende weBrithani. Omdala phakathi kwabo uBenjamin Franklin wakubeka sobala ukuba kumele babambane okumangalisayo ngoba bangalengiswa munye ngamunye nguhulumende weBrithani. Ngelanga lokuthakazelela uzibuse, izizalwane zeMelika zithatha leli thuba ukuba zihloniphe owenziwa yilabo abaletha uzibuse. Elemelika lithi liyananzelela ukuba amalungelo atholwa ngabantu elizweni leli kawasiwo abo bodwa ngoba uZulu emhlabeni wonke jikelele ufuna ukukhululeka.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Siyathanda izinto ezimnandi, ingoma emnandi, ingoma ka-DJ Tira isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF letheswa umlandu wokwethusela abantu lokubalela ukuba baye emihlanganweni yamanye amabandla. inhlanganiso ezimela abasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wazo wokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ngobuningi ukuze bayevota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.